Mangwana ina kanaka vatereri tinosangana zvakare mangwana ina anasi uri musi wechina kukadzi 22 2018. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
MOU iri kuti iyo Zimbabwe opposition parties ngatibatanei sezviri kudiwa nevanhu tishande pamwe chete.
Amai Joyce Mujuru voramba mashoko ekuti vakatobatana neMDC Alliance asi vachiti havasi kuvhara goni panyaya yenhaurirano.
Hapana chinonetsa. Ingai in 2008-2009 patakaenda muelected government takabvumirana kuti kunofanira kuwana zvinhu zvinoitwa. Zvinofanira kuti zvikasire kumisa kuramba zvichiitika zvazvo. Chokutanga tinoda kuzviita. Tinofanira kutaridza vanhu vese nevari mukati kuti tiri kuziva zvatiri.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti imwe nhaka yakasiyirwa mhuri yeZimbabwe navatsvangirai injere mukugadzirisa nyaya dzezveupfumi. Ko, chikwata cheFC Platinum chakabudirira here kuenderera mberi mumakwikwi eAfrican Champions League? Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri webato rinopikisa reNational People's Party rinotungamirwa naamai Joyce Mujuru vaJeffrison Chitando vanoti handi chokwadi kuti bato ravo ratobatana kare neMDC Alliance asi kuti vari kuda kuti nhaurirano dzakatangwa naMushakabvu Morgan Tsvangirai naamai Mujuru dzichipedziswa. Kusanzwisisa zviri kuitika kuri kuuya mushure mekunge amai Mujuru varatidza chido chekuti vanopikisa vanofanira kubatana apo paivigwa vatsvangirai kubhuera nemusi wechipiri. Ngatinzwei mashoko aamai Mujuru.
Regai nditi kwamuri veZimbabwe kubva kuna mbuya kusvika kuna sahwira zuva ranhasi raita sezuva rekugweru kwatakasvika tikataridza Zimbabwe tikataridza pasi rose kuti kubatana ndicho chinhu chikuru. Saka mashoko angu ekupedzisira kwandiri anga ari mukwasha wangu anga asiri sahwira kana kuti mushandidzani wangu kuopposition. Taitaura tiine muzukuru makuvise ndo zvatagumisira izvozvo tichiti MOU iri kuti iyo Zimbabwe opposition parties ngatibatanei sezviri kudiwa nevanhu tishande pamwe chete nabo ipere nokuti zvarwadza. Tinoziva hondo yamakatanga vatsvangirai. Ini ndagamuchira kuti tishande tese. Saka sahwira sema opposition parties tiri kuti famba murugare isu tichatevera semashoko edu. Maita zvenyu raraisave.
Ayo mashoko amai mujuru pakuradzwa kwavatsvangirai vachitaura nezvekubatana. Asi vachitando vanoti vasati vabatana vanoda kuti papedziswe zvimwe zvirehwarehwa zvainge zvichiri kutauriranwa pakati pevaviri ava. Mukuzeya nyaya iyi tabata vachitando tikatanga nekuvabvunza kuti mashoko ari padande mutande reTwitter ari kuti amai mujuru vatopinda muMDC Alliance ndechokwadi here?
Chokutanga ndechokuti icho vana veZimbabwe vanofangwakuziva kuti Twitter iri kusevenzeswa neFacebook iri kusevenzeswa nesocial media yese kusevenzeswa haisiri yamai mujuru. Tiri kutotsvaga kuona kuti ndiani ari kuita izvozvo. Mashoko ari kubuda ipapo haandiri echokwadi, ndeyamanyepo. Asi tiripo nechokuti mai mujuru vanoda kusevenzana mamwe mapato ose sokutaura kwavakaita parufu rwavatsvangirai. Nekuti zve takagara chingoramba chingotaura chiti isu tinoda kushanda navamwe kuti tione kuti tingaita grand coalition kuti tibudise vana veZimbabwe munyatwa yavanayo panyaya yekuti tibvise ZANU-PF. Isusu seNPP tine zvinhu zvatakanga tatiuwirirana navatsvangirai zvatakanga tavapa. Takanga tavapa dhokumendi rakanga rine zvinhu zvatingaisa muchidimbu zviviri. Chokutanga ndingaiti muchirungu identity. Paidentity takanga tichiti coalition yedu yaizonzi ani. Chechipiri, coalition yedu yaizosevenzesa logo ipi, yaizosevenzesa slogan ipi, uyezve kuti taizosevenzesa makala api. Chechipiri chiripo yanga iri yatingati muchirungu nyaya yecandidate selection. Isu seNPP tinotaura kuti aiwa the best foot forward, kana kuti uyo unonyaya kudikanwa navanhu ndiyewo tinoti ngaende. Hatisi zvokuti vanhu vanogara mumba votanga kuti constitutions itopanhingi itopanhingi, aiwa kwete. Isu tiri bato rinobva kuvanhu.
Asi tiri kuona kuti vatsvangirai vakatisiya. Pane zvamuri kuita here kuti mutaurirane nevamwe vacho vari mubatanidzwa wealliance?
Kutaurirana ndinofunga kuti isusu tinotoramba tichitotaurirana navo, hatingamboregi kutaurirana navo. Asi totokumbira nechokuti dai ivo vanga vakurumidza kuti vachiona dhokumendi ratakavapa ratakanga tapa vatsvangirai muna September wegore rakapera, vatsvangirai vasati vadi varwara zvakanyanyisa, vakakurumidza kuripindura, tochitanga nhaurirano yedu tiendere mberi. Nokuti hatingaradi takadaro, nguva iri kuenda tinozoshayiwa kuti vana veZimbabwe vanozoshayiwa kuti zvii zviri kuitika.
Asi sezvo sarudzo dziri kutariswa kuitwa muna chikungurumu, pachine nguva here yekuti mukwanise kunge muchiita nhaurirano dzakadai?
Nhaurirano kana tichida inogona kuita zuva rimwe chete tikaipedza, kana payona chida kuti vabudise vana veZimbabwe tinovata usiku hwese tichitaurirana. Hapana chinokona. Chinokona chete ndokunge kana vanhu vasina kufunga nyaya yekuti tinoda kubudisa vana veZimbabwe munyatwa.
Vamwewo ndo vari kufambisa mashoko ekuti apada NPP iriva kuti ishande nevamwe vainzi vaya kana kuti vanozviti veG40. Zviri kufamba sei?
Aiwa kwete, isu hatina kuti tinoda kushanda navanhu vanonzi veG40 kana kuti vechinyi. Isu tiri kuti mwana weZimbabwe wese wese ari kuda kuti Zimbabwe tive tinoindia pamavhotsi, tinorwisa kuti tibvise ZANU-PF. Toti huyai tibatane, huyai tishandire pamwe, hunhumbe ndedu, humwe ndedu. Hatingaregeri makudo mumunda unopera.
Avo vanga vari mutauriri webato reNPP vaJefferson Chitando vachitaura vari parunare kumasvingo. Vakasarudzwa neNational Council yebato reMDC kuti vafanotungamire bato iri, kunyange hazvo paine mutauro wakanyanya vaNelson Chamisa vaburitsa mashoko kuvatori venhau vachishora zvikuru mhirizhonga yakaitika mubato ravo kuhumanikwa kuBuyera kumusha kwevaive mutungamiri webato ravo vaMorgan Tsvangirai. Mumwe mutevedzeri weMDC amai Thokozani Kupe vari kuzvitiwo vave panyanga vanoti vakarohwa uye kudzingirirwa pamwe nemunyori mukuru webato iri vaDouglas Monzora nevamwe vechidiki vebato ravo. vachamisa mashoko avaburitsa kuburikidza nemutauriri wemutungamiri webato vaLuke Tamborinyoka vati mukati mezuva rimwe chete vanoda mazita evose vaiita zvemhirizhonga ava. Vachamisa vakurudzira kuti vose vane mavhidhiyo kana mifananidzo yezvakaitika paiitika mhirizhonga iyi vanofanira kuzvipa kubazi rezvekudzivirirwa kwebato. Vativo mapurisa anofanira kusunga vose vakaita mhirizhonga. Zvichakadaro, sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rashora mhirizhonga iyi. Bato iri rati MDC inofanira kuremekedza kodzero dzevanhu. Mukuzeya nezvenyaya idzi, mutori wedu wenhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Munyori muhofisi yemutungamiriri webato iri vaSesol Zvidzai vati bato ravo rinoshora zvikuru uye harikurudziri mhirizhonga. Vazvidzai vati vatotanga kuongorora nyaya yemhirizhonga iyi.
Pati nguva dzose hatibelieve in violence mumusha seminzi yokugura nhaka. Hatitendi izvozvo. Tinobhilivha kuti vanhu vanofanira kutaurirana, vanhu vanofanira kunzwisisana, vanhu vane kufunga kwakasiyana-siyana even in the family. So tino, the president andibvumira kuti ndikuudzei kuti we condemn nyaya yeviolence in the strongest terms. Ivo president immediately vanzwa nyaya iyi tiriko kumusha, vakandibata straight away vakati I want a full report kuti chii chaitika pano, and immediately I put in place mechanism dzedu dziri muparty dzekuti tione kuti violence yakakonzerwa nei, chii chakanyanya kuzvikonzera and why, and tichibuda nemarecommendations atichapa president kuti vagotora action.
Vazvidzai vati kana ongororo iyi yapera, bato reMDC richatura matanho kune vakakonzera mhirizhonga anoita kuti mune ramangwana zvisadzokorodzeka zvakare.
So zvose izvo zviri kutariswa, and ndoda kukuvimbisai kuti kana mareports ose abuda including after general matano achatogwa kuti musangano wedu murege kushandiswa nyaya yemhirizhonga, nyaya yekumanikidza vanhu, nokuti tiri Democratic Party.
Aka akasike kutanga muzvare gupi vachiti varohwa sezvo vakamborohwa kubulawayo mushure mekunge vasina kuenda kumusangano wekuparura mubatanidzwa weMDC Alliance. Mumwe mudzidzi wezvidzidzo zvepolitical science muzvare varaidzo ndoda vashora zvikuru nyaya yemhirizhonga iyi vakati mapato ezvematongerwo enyika anofanirwa kumisa zvemhirizhonga kana vasiri kuwirirana. Muzvare ndoda vati zvakaitika zvinopa chimiro chakaipa kubato iri kunyanya nyika yakatarisana nesarudzo.
Zvakaitika kurufu rwavaMorgan Tsvangirai zvinonyadzisa zvikuru kwazvo, zvinosvodesa kuti vechidiki vangarova vatungamiriri. Zvekuti tinotoshe kuti vachagona here kumiririra runyararo pasarudzo dzinouya idzi.
Hurumende yeAmerica yashorawo zvikuru mhirizhonga yakaitika iyi kusanganisira nemamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu kusanganisira reCrisis in Zimbabwe Coalition. Crisis in Zimbabwe Coalition yashoropodzawo mashoko akaudzwa muzvare kupe ane chekuita nekumatebeleland kwavanobva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti muchakabvu Morgan Tsvangirai vakasiya nhoroondo inofadza munyaya dzekuedza kugadzirisa upfumi hwenyika. Vachitambara vanoti izvi zvakanyanyoonekwa apo vaTsvangirai vainge vari mutungamiri wehurumende pakaumbwa hurumende yemubatanidzwa.
Hapana chinonetsa, ingai 2008-2009 patakaenda muEnglish government takabvumirana kuti kunofanira kuva nezvinhu zvinoitwa zvinofanira kuti zvikasire kumisa kuramba zvichipika zvezvazviri kuita. Chokutanga chinoda kuti tiitwe ndechekuti tinofanira kutaridza vanhu vekunze nevari mukati kuti tiri kuziva zvatiri kuita, tiri kuziva zvatiri kuita maererano nokuti zvatinge tichitaura kuti tiri kuita tiri kuteedza here zvatiri kuti tiri kuita. Hatingati nhasi tiri kutaura nyaya yeindigitization mangwana pachinja, tiri kutaura nyaya yekuti IMF tichagona kuteedza zvaari kuita kubhadhara zvikwereti mangwana pachinja. Ivo kuramba muchingochinja chinja ikoko hakuite kuti vanhu vagova neconfidence munyika menyu. chine zvicho dawo chini akarteni aya kuti kwewo mainda secha anoda kuti amuke chii chine zvicho dawo iya kuti kweiko kupanika kuti zvinhu zvinoita kuti upfumi hwenyika hufambe migwagwa railway magetsi ezvekarirai mone vanhu vari kuinda 18 hours pazuva pasina magetsi saka ndeipi factory inogona kuita ndiani munhu anogona kuisa factory iko kusina magetsi acho so zvinhu zvakadaro zvoda kutariswa rokukasira ndozotiwo pakuchidzara nedzimwe nyika isu sezimbabwe hatigoni kuti ava tinovadava hativadi nokuda kweganda ravo toda kuchidzara nedzimwe nyika provided isu sezimbabwe tinenge tichiwana zvinotibatsira ipapo.
Ayo mashoko amuchakabva Morgan Tsvangirai vachitaura nenyaya dzezveupfumi. Mukuzeya nyaya yezveupfumi iyi nezvakaitwa navatsvangirai, Jonga Kanemiri weStudio 7 abata Dr. Chitambara.
I think tinorangarira nguva yavakange vari mugovernment yeinclusive government. I think vakaita macontributions akawanda especially munyaya dzemaeconomic reform akaunzwa neinclusive government ekuwandudza nekuita open up economy. I think takaona nyaya stability yakauya nguva iyoyo through mareforms anga achiwa spearheaded especially neminister of finance yanga iri under MDCT. Saka I think those zvinhu zvatinonyanya kurangarira in terms of economic legacy yavo muzimbabwe. Saka I think vakaplaya a very critical role mbanya yestabilization yakaitika nguva iyoyo nemareforms manga akanaka akaunzwa neinclusive government.
Tichitarisa upfumi hwenyika pahumire nhasi nezvamataura munguva iyoyo hurumende yemubatanidzwa vatsvangirai pavakanga vakwanisa kutseketudza upfumi, zvii zvanyanyoshanduka?
I think zvanyanyoshanduka nyaya yeconfidence actually. I think inclusive government yakakwanisa kuunza confidence iyo yakakonzeresa kuti pave nestability pari zvino. Of course, zvinhu zvati improve new dispensation, new leadership, old new leadership iripo. But I think nyaya yeconfidence ndo yanyanya we have witnessed especially at the time ya President Mugabe erosion yeconfidence zvanga zvichiita kuti zvinhu zvisamire zvakanaka in terms of economic performance yedu. Saka I think nyaya yeconfidence ndo yandangoti yakachinyanya kushanduka pane zvazva zviri nguva iyoyo nemamirira zviri pari zvino.
Tinoona kuti pari nhasi vekunze vanotarisirwa kunge vachimutsiridza upfumi hwenyika vanenge vasiri kusununguka nekukasika kuti vange vachipinda munyika kana kubatsira nemari sezvakamboitika muhurumende yemubatanidzwa, zvii zvingange zviri kukonzera kudaro?
Ari zvinokonzera kudaro zvinhu zvakawanda. Chekutangisisa, nyaya yemaeconomic reform inyaya inotora nguva kuti ikwanise kuva established munyika kana muekonomy. Ndo chekutanga makaona even in terms of cost of doing business pana zvati zvanyanya kuchinja nekuti cost of doing business inoaffectwa nemastructural factors anenge achida a bit of time kuti anga achiadreswa. Nyaya dzemainvestment, nyaya dzeinfrastructure yatinoti capital formation pachirungu, I think izvo zvinotitorei nguva. Uye chimwe chinoitika ma-uncertainties aripo parino nguva nekuda kwemaelections atatarisana nawo. Normally maelections anogenerata both mapolitical nemaeconomic uncertainties nekuti hamuzivi kuti chichaitika after maelection, whether Zampezi inohwina here, whether MDC inohwina here, whether Mai Mujuru anohwina here. Saka zvese izvo zvinokonzeresa ma-uncertainties anokanganisa doing business environment, anoincrease the risk premium. Saka most investors waadopta a wait and see attitude kuti vaona kuti zvinomira se after my election, then vanenge vachida kuunza mari probably vanozonge vachiunzawo kana vari kutikana nezvinenge zvabuda mufadzi.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vachitaura vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 PM mazuva ose. Munotibata pa909 AM uye pa4930-13860, 15460-15580 ne6080 shortwave. musakanganwe live talk na 8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001202465 0318. Namba idzi zvakare 001202465 0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei, pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 PM uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Makaterera ku Studio 7 tiri kutepfenyura tiri mu Washington DC. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mubatanidzwa wemasangano anodereka mazana maviri akazvimirira muSouth Sudan uri kukurudzira African Union nedzimwe nyika dzakabudirira kuti dzikurudzire kumiswa kwekurwisana pakati pemapato ezvematongerwo enyika, apo mapato aya ari kutarisirwa kuita nhaurirano dzerunyararo muna kurume. Nhaurirano dzimwe dzakaitwa mazuva mashoma apfuura kuAddis Ababa, Ethiopia, hadzina zvichadzakabuda nadzo. MuSouth Sudan mune kunetsana kwakanyanya pakati pehurumende nevakaipandukira. Mutungamiri wenyika yePalestine vaMahmoud Abbas vari kukurudzira nyika dzekunze kuti dziite musangano mukuru werunyararo kuedza kugadzirisa nyaya yekunetsana pakati penyika yavo neIsrael. Vachitaura mudare reUnited Nations Security Council vaAbbas vakati Israel haifaniri kuramba ichipamba dzimwe nzvimbo dzenyika yavo. Mumiriri weAmerica kuUnited Nations amai Nikki Haley vanoti America yakagadzirira kushanda nePalestine. Asi amai Haley vakazotaura mashoko aya vaAbbas vabuda musangano uyu vachiratidza kutsutsumwa kwavo nedanho rainge ratorwa neAmerica rekuti iendese muzinda wayo muIsrael kuJerusalem, guta riri kurwirwa nenyika mbiri idzi. Vakuru vakuru vemachechi uye vemasangano akazvimirira nhasi vatanga musangano wekuzeya mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe. Mumwe wevari kuronga musangano uyu ndiReverend Dr. Kenneth Mpapa, avo vati vanoda kuti kana vapedza kuzeya nyaya dzavari kuda voendesa zvinenge zvabuda kuhurumende. Mutori wenhau Tanonoka Wande aita hurukuro navamupapa kuti tinzwe zviri kuitika.
Musangano uri kuenda mberi takaita musangano wokutanga isusu Zimbabwe Council of Churches tichibata pamwe nemacivil society groups akasiyana-siyana. This time takauronga kuti ubatane nemusangano watiri kuronga nemadifferent groups youth movements emuno muZimbabwe.
Chinangwa chemusangano uyu ndechei?
Ndechekuti pava nemwedzi inoda kukwanisa kuita ruviri taenda through this transition. But there is an urgent situation yaita kuti tidaidze musangano uyu. Takatarisa nezvichangobva mukuitika kushayika kwava Morgan Tsvangirai. Tikati zvinoreva chii kuti varume ava vari vaviri for the first time ava mazita avo anenge asipo paballot paper after almost 20 years. Zvinoreva chii kumakereke, zvinoreva chii kucivil society, zvinoreva chii kusituation yedu yenation building, social cohesion nemaelections atakatarisana nawo.
Vakakokwa kumusangano uyu ndivanani?
Musangano uyu uri kukoka macivil society organization leaders ese zvavo hatinawo muno muZimbabwe, asi pane maapex bodies ari involved pakuronga neincluda Zimbabwe Council of Churches, Age of Christian Denomination, Labour, ZCTU, vanoona nezvemaelections, ZESNI, Women's Coalition, NASCO, vakanangana nemadisabilities, Working Group, Gukula Hundi, from Blawayo, Zimcode, Crisis Coalition, ne National Association of NGOs, NANGO, na mamwe ma groups akadaro.
Pane mapoka ezvematongerwo enyika here?
Kwete, uyu musangano haukoki vezvematongerwo enyika. But pane ma chapter 12 institutions, they are being invited, my representatives, avo NPRC, National Peace and Reconciliation Commission, Gender Commission, Anti-Corruption Commission, NEZEC, vari kuinvaitwa my representatives avo nekuti toda kunzwawo response yavo pama issues acharedzwa pamusangano.
Chii chichange chichitika pamazuva maviri aya?
Chekutanga tichava nenguva yokuti from different perspectives tingoita context analysis yokuti what exactly is going on in Zimbabwe at the moment. Then kana tabva ipapo vanhu vachaenda kuma groups akasiyana siyana kunodzeya nemaonero avo kuti nyaya dzose dzaitika dzinorevei for them, how do they want to position themselves in light of what has just happened. And then the following day we are going to come together and say kuma priorities ese atakaona kubva kuma different groups, how are we going to be working together in the year in light of our situation analysis.
Muchaita sei nezvamunenge matenderana pamusangano uyu? Zvinongoperera ipapo here?
Kwete, chekutanga ndechekuti ticha producer communique kana kuti tsamba yekutaura kuti zvii zvabuda pamusangano yatinoda kuti kugoverana nehurumende. Chechipiri tinotarisira kuti magrupu anenge ari papa achatenderana kuti action program inobuda panyaya yapa, kwete zvinhu zviri routine zvavagara vachiita, but what significant action processes are going to be taken in collective. Zvii zvavanotarisira vanhu vachange vati pamusangano apa zvavanoda kuita pamwe chete kana tabva pamusangano iwoyo. So these are the two main outputs themusangano.
Avo vanga vari mumwe wevarongi vemusangano weNational People's Convention, Dr. Kenneth Mpapa, vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Iko zvino tochimbotarisa nhau dzemitambo. Chikwata cheFC Platinum neZuro chakaburitswa makwikwi eAfrican Champions League mushure mekukundwa 2-1 kuMandava Stadium kuzvishavane nechikwata chePremiero de Agosto chekuAngola. Pamutambo wekutanga kuAngola, FC Platinum yakarohwa 3-0 nechikwata ichi. Izvi zviri kureva kuti chikwata cheFC Platinum charakashwa 5-1 makundano aya muchikamu chekutanga kana kuti first round. Mumakwikwi eUEFA Champions League akatambwawo neZuro, Shakhtar Donetsk yakakunda Roma 2-1. Kuchitiwo Sevilla yekuSpain yakaita mangange 0-0 neManchester United. Nguva idi yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Amai Joyce Mujuru horamba mashoko ekuti vatobatana neMDC Alliance, asi vachiti havasi kuvhara goni panyaya yenhaurirano kuti vanopikisa vabatane musarudzo dziri kuitwa muna Chikunguru. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti imwe nhaka yakasiyirwa mhuri yeZimbabwe navatsvangirai injere dzekugadzirisa nyaya dzezveupfumi zvakabuda pavainge vari mutungamiri wehurumende muhurumende yemubatanidzwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muinesu zvakare nenguva dza7 manheru, asi iko zvino tichiti muswere zvakanaka ndichikusiyai maoko aGibbs Dube munhau dzeIsindebele.